Manera Kamurie Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitepe Nyura Tirimu, Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 8/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielections mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court wane zuro. Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabielections dziri kumangwana uye yatodhinda mapepa ekuvhotesa matsva. Zimbabwe inocherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro riri konesvondo. Zimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira hurumende kuita zvakawanda mukuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare reSupreme Court richipikisa zvakaturwa nedare reHigh Court zvekuti nhengo dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu dzibviswe pamapepa ekuvhotesa. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti yakatodhinda mapepa matsva ekuvhotesa asina mazita enhengo idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weTripleC vaPromise Mukwananzi vati vari kutarisira kuti ZEC haisi kuzobvisa nhengo dzavo pamapepa ekuvhotesa, kwese kuchaitwa sarudzo idzi mangwana.
Tafevha ZEC neapiwu yedu kubva kuSupreme Court inosendeka padivi decision yanga yatogwa neHigh Court yekuti isisu hatifaniri makabhidhi edu eTripleC hafaniri ngaari pabalot. Naizvozvo tida kuzivisa nyika kuti makabhidhi edu ari pabalot, achange ari pabalot mangwana. Vanhu vabude muuwandu hwavo mumaconstituencies ane mabielections vanovhotera makandidhetsi eTripleC inotungamirwa nababa Advocate Nelson Chamisa anova ndiye mutungamiri wechokwadi weTripleC.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZEC vaRodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti vatodhinda mapepa ekuvhotera matsva achashandiswa mangwana asina nhengo dzeTripleC idzi. Vatiwo mapepa ekuvhotera aya atoendeswa kunzvimbo dzose dzichaitwa sarudzo idzi mangwana.
Mabharati pepa edu matsva atove kunzvimbo dzese dzeBridge, Bulawayo, Vinga, Rupani atove kwezvozvo. Saka zvose zviri kuteko kuti tiite sarudzo yacho mangwana.
Kunyange hazvo pamutongo wakabuda nezuro vari kukukidza vakamirira TripleC kumabvuku Tafara vamunyaradze Fibion kufa kutiswi zita ravo rakanga risipo pavanhu vari kunzi vasakwikwidza sezvo vakadzingwa navachavangu. Mutongo uyu wagadziriswa nhasi nedare reHigh Court zita ravo rakawedzerwa pavanhu makumi maviri nevaviri vaivepo nezuro. Izvi zvavaikureva kuti vakufa hakutiswi havachakwanisi kukukwidzana navasikoti sakupwanya veZANPF. Vachavangu vanogarotaura kuvatori venhau kuti vakufa hakutiswi vaisafanirwa kudzingwa kudare reNational Assembly vachiti vakadzingwa nemhosvo yakaitika inofanirwa kugadziriswa. Vanotungamirira nyaya dzekugadzirira sarudzo muTripleC vaIan Makone avo vakadzingwawo pachigaro chameya weHarare vati vari kushamiswa kuti kunyange kumabvuku Tafara kuuraya nengo yavo vamunyaradzi kufa hakutiswi vasangana nedambudziko rekurambidzwa kukukwidza vamakone vati vanhu vekumabvukuta fara sevamwe vese kumatunhu kune sarudzo mangwana vanofanirwa kupiwa mukana wokutsvaga mumiririri wavanoda
vachinge vaita saizvozvo zvizini tinongopinda mudare rimwe chetero reapiriyedi yataisa iyoyo kusupreme court kuti vanofanirwa ikodzero dzavo dzokuti vange vachivhoterwa mangwana ende ikodzero yevanhu vekumabvuku kuti vavhote vanhu vavanoda
gweta ravasengezo chabangu vanxova nesitole nezuro vakaudza studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nhengo dzetriplec dziri kupikisa kudare repamusorosoro mutongo wehigh court uyu hazvibvisi mutongo uyu
hazvibvisi mutongo uripo zvinenge zvichireva kuti uno mutongo wagara uripo unotoenderera mberi sezvatiri kutaura nhasi kuti election ichaenderera mberi apa ndiro supreme court yaita seyainterfere
asi gweta uye vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichitariswa mutemo uye matongerwo akamboitwa dzimwe nyaya kumashure kana mutongo wapikiswa kudare repamusoro mutongo unenge wapiwa nedare repasi unombosendekwa
nyika isi dare remhosva ende rinofanira kungochiterawo mitemo iripo saka mafungiro angu ndeyekuti veTriple C vangavabviswa ballot paper pa vakangwa faila appeal yao election inofanira kunge ichiitwa ivo vachi participate avo nokuti zvakukanganisawo avari kunovhota nokuti havachaziva kuti voenda kunovhota here kana kuti vorega kunovhota
nyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vati zviri kuitika izvi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevavhoti
vanodzinyirwa zvakanyanya vanovavanhu vanoitwa padisadvantage nenyaya yekuti zvido zvavo zvinenge zvichimbunyikidzwa tinongodzokera kuti zvakare kuti hurumende yatinayo ihurumende iri kumbunyikidza vanhu haisi hurumende yevanhu
sarudzo dzamangwana dziri kuitwa kusarudza nhengo dzenational assembly mumatunhu mapfumbamwe nemakanzuru gumi nemana kunyange hazvo TCC ichiti zviri kuitika izvi mabasa ebato reZANPF ZANPF inogara kutaura kuti hainei nechekuita nezviri kuitika mubato rinopikisa iri uye kumatare edzimhosva ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
zvichakadaro Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabyelections dziri kumangwana uye yatoendesa zvikwanisiro zvose zvinodiwa musarudzo idzi kusanganisira mapepa ekuvhotesa kumatunhu ane sarudzo ngatinzwei mutevedzeri wasachigaro weZEC Ambassador Rodney Kiwa vachitsanangura
takagadzirira zvose zviripo zvokuti sarudzo dziitike mangwana mugovera 9 August maballot paper edu matsva atoverekwe Zimbabwe dzese bright bridge Bulawayo Binga Rupani atoverekwe izvozvo saka zvose zviri test kuti tiite sarudzo yacho mangwana
matsva amuri kutaura ndiwo hanzi abviswe nhengo dzisiri kukwikwidza dziya nedare munoona vanhu vachibuda here tichinzwa vamwe vachiti havasi tonyatsoziva kuti zviri kufamba sei
izvo handingazivi kuti kana vachidero vanenge vachireva sei nokuti isusu tinotevedzera mutemo wokuti tinofanira kushambadza 21 days mazuva makumi maviri nerimwe chete musi wesarudzo usati wasvika tinoitazvepamaredhiyo pamaterevishins vari kutaura nevekutaura nezdc nertv nezdn nezviri kutaura newe handizivi asi kuti isusu hatisi kutaurira vanhu handisii kuti ingaingorera nazvo izvozvo nokuti kana izvi mangwana acho mapepa ose anenge akazara neredhio kushambadzira vachitaura kuti rinoenda pakati pakati pastation yakati yakati constituency yakati nemawadhi mangani varume vangani vanhukadzi vangani nevari kuvhota vacho pamwe chete vangani zvose izvozvo tiri kuzvininga
tichitarisa sarudzo dzapfuura dzakaitwa dzemuna Nyamavhuvhu ZEC yakasanganawo nematambudziko ekuti mune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga nenyaya yematambudziko akasiyana siyana dzimwe nguvawo kuperekedzwa kwemapepa nezvimwe zvakadaro zvinhu zvamungati makadzidza here magadzirisa musarudzo iyi iri kuuya yemabyelection Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Ambassador Rodney Kiwa vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro ririko nesvondo. Sachigara veZimbabwe Human Rights Commission vailaston Gwadi vachikurudzira hurumende kuti iite zvakawanda mukuona kuti vanotyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori varangwa. Vachitaura kumahofisi avo pakucherechedza zuva iri, vaMugwadi vati pachine zvakawanda zvinoda kuitwa mukusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zuva iri rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 zvita gore roga roga, asi nekuda kwekuti gore rino ranangana nemukupera kwesvondo, Zimbabwe Human Rights Commission yaona zvakakodzera kuricherechedza nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avaMugwadi aya uye kuti zvii zvingaitwa nehurumende.
Zvinhu zvakakosha zvikuru mukatarisa zviri kuitika munyika dzese nekwese kuri kuitika zvinhu zvakaipa zvinotyisa nekuda kusateedzera kodzero dzevanhu. Zvinotizve muno muZimbabwe kodzero dzevanhu dziri kutarisa dzinerumbunikidzwa kubva gore rabisa vaMugabe zvinenge zvawedzera mambunikidziro ari kuitwa kodzero dzevanhu. Tichiona kuti vanenge vari responsible vanomirira hurumende havasi kutsungwa kana kumitswa pamberi rematare edzimhosva nenyaya dzekumbunikidza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avaMugwadi anofadza zvikuru kuti vari kuzvionawo semukuru anomirira Human Rights Commission kuti hapasi kuitwa zvinhu zvinofanira kuitwa kuvanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu.
Asi munoona paine matanha anozotorwa here nehurumende kana kuti zvinongoperera mukutaura kwavaMugwadi ikoko?
VaMugwadi vanomirira bato kana kuti chindima chinofanira kuongorora hurumende mukuchengetedza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avo anongovawo mashoko angofanana neanotaurwa nani nani zvake, ekukurudzira hurumende kuti iite zvinofanira kuita. Iyo hurumende ndiyo kate zvayo nekodzero yekuti ione kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa, kodzero dzevanhu dzakurudzirwa uye kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka. Saka vaMugwadi vanongotaurawo zvavo, asi kana vakasapirirwa hapana zvinoitika, nekuti hurumende kazhinji kacho vanombunikidza kodzero dzevanhu vanotombunikidza kodzero dzevanhu zvichizivikanwa nehurumende.
Tanzwawo vabata nyaya yehuori, zvii zvingaitwa kuti dambudziko iro recorruption ringe richigadziriswa nekumiswa?
Kuti dambudziko recorruption rimire munyika rada kuZimbabwe zvinoda seke avo vanoita nezvekutongwa kwenyika kuti vange vane chido chemazvokwadi chekuti vamise corruption.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere vari parunare muHarare neStudio 7. Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi, mauto eIsrael achinzi auraya vanhu vemupalestine vatanhatu muguta reTabas muWest Bank nhasi. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira kuti nhaurirano dzerunyararo dzitangwe zvakare, uye svondo rino vakaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweIsrael nedzimwe nyika vaEli Cohen vakashora kurudziro yekumiswa kwehondo yavaGuterres iyi, vachiti kumiswa kwehondo kunobatsira Hamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vanonzi vamanikidzwa kuenda muhupoteri muGaza. vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri vanonzi vakafa muIsrael nekuda kwehondo iyi ukuwo Palestine ichiti vanhu vanosvika zviuru gumi nezvinomwe vafa kusvika pari zvino mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha
Hondo yeIsrael neHamasi ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushayiwa zvikafu, vari kushayiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwe womasangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei ukuwo kuUnited Nations mubatanidzo wenyika dzepasi rose vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburitsavo imwe yainoti article mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei so masimba avanawo iwavo masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dzine dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama napadzinogona napo kuti pamboitika ceasefire vanhu vachitaurirana chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi
tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo
isu nezuva rinonziro ndozuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yekuIsrael asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia Ukraine kuSudani dzinge dzichitaurwa kuti dzimire
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kwakari kuOhio naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Mapurisa edunhu reLimpopo muSouth Africa anoti abata mabhazi madiki anga akatakura vanhu zana nemakumi matatu vasina magwaro ekufambisa vari zvizvarwa zveZimbabwe vanga vachipinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Mutauriri wemapurisa edunhu reLimpopo Brigadier Sulani Mahlaba vaudza vatori venhau kuti pavanhu ava pane vana makumi manomwe nevanomwe vane makore ari pakati pemwedzi mitanhatu kusvika kumakore gumi nemanomwe. Vati vatyairi vemabhazi aya zvizvarwa zveSouth Africa uye vasungwa. Izvi zviri kuuya mazuva shoma South Africa yazivisa zvakare kuti yakamisa vana mazana mana nemakumi mana vekuZimbabwe vaipinda munyika iyi vasina vaperekedzi. Asi hurumende yeZimbabwe yakaramba mashoko aya. Chikwata cheZimbabwe kumakwikwe kuita zviperengo cheZimbabwe Spelling Bee chapedza chiri pachinhano chetatu panyika gumi neimwe dzanga dziri kumakwikwe African Spelling Bee anga achiitirwa kuKampala kuUganda. Chikwata cheZimbabwe chakaumbwa nevana vakabva muzvikoro zvepasi nezvepamusoro zvakasiyana-siyana zvemunyika zvinoti Goldridge Primary School kuKwekwe, Kyle Prep School kuMasvingo, Springs of Grace College neLomagundi College. Taboka Ncube weStudio 7 abata vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe amai NRS Chomusora.
Tiri kuUganda kuma African Spelling Bee Championships. Saka ikokoko kunenge kune ma team 2, kune ma junior vadiki vanovaona to 12 years, from 9 to 13 years. Mazini ambombe wana changa 14 to 16 years. Saka na asu mbuka chaita actual competition ya Zimbabwe ya wanko isha number 3 kuwaliki majunia ya isha number 3 kuwakuru mazinia ya wana matrofi.
Panyika zanga chikwiki zapa zanga tiri nyika zaka wanda se
Total
nyika
ya
23, but the kwa kansa kuya nyika 11. Tiri kuwana ichi muda iripa number 3 hapo. Zinu zama gamchira seish.
Awa chafara zikuru na kutsi dofunga ingwe ufeta meduo kunyato ya chaka chiri timu ya kakwana uye jde chaka nyato practice ala na wakachanga kuenda kuma regional au competitions ma regional competitions kata zoita kuma national competitions Zimbabwe yese then waso ya kumo ku Africa spelling B chiku tega shikari panika za wina tinela na tu wavili wapinda mu top 3 kwese kujulia ni kuma senior.
Ku muri ya Zimbabwe nde api mashoko amungada kutaura
kuruzuji wa Zimbabwe ni wama kuruzila kutindawa wande wa chile jistava na wawo negutu suno batirava na hivu ni mkutiza mchu kugube farwa kuveringa negutu wana wawa itarara wa sio veringa mazi suno batirava hivu ni mchirimushu zizo suavu kunigutu wani nge watu wame ruziwuru ushaka wanda asungu wama spele nchete asiwani nge washu wana ruziwo tunaiti literacy mchirungu saka iso zozo tunakuruzila uti nyehe Zimbabwe nga hii kutivana wa pindi umma kumbechenza kada iso laso kwanso kusimuzila even pledge yenyita
vangalashunga mira chikwata che Zimbabwe spelling B amai NRS chomusura vari parunaro Kampala ku Uganda na Taboka Ngubo studio 7. Donzore hurumende rekupedza chirwere cheAIDS muvana vadiki pamwe nekumisa kutapuriranwa kweutachiwana weHIV panosvika gore ra 2030 rinogona kunetsa kuzadzisa sezvo vagari munzvimbo dzakawanda vari kuti vari kufamba nzendo ndefu kuenda kunotora mishonga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwekunonoka kuwana rubatsiro, saka United Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakafa gore rapera chete munyika nezvirwere zvine chekuita neHIV and AIDS. Mumwe mugari ari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs vaDesmond Kaitano vanoti vakatomborwara zvakanyanya mushure mekunge vatsadza kunotora maARV avo kuSt Michael's kuMondoro mudunhu reMashonaland West. Vakaitano vanoti sezvo kumba kwavo kuri chinhambwe chinoita makiromita makumi matatu kusvika kwavanowana mishonga vakashaya mari yekufambisa kuenda nekudzoka inoita madhora mana ekuAmerica kuti vakwanise kunotora mapiritsi avo. Izvi zvinopfigirwa nemumwe mugari wekuZhombe mudunhu reMidlands amai Susan Mhlanga avanoti vakanonoka kunoongororwa mushure mekunge varwara nejeko nekuti kliniki yavo iri kure nekwavanogara. Mumwe mukoti mudunhu reHwange kumaTebeleland North Muzari Patients Zigauke vanoti nekuda kwenzendo ndefu dzinofambwa nevanhu vave kubatanidza zvirongwa kana vave kuenda munzvimbo dziri kure kana kuti integrated outreach. Muzvari Zigauke vanoti zvinhu zvave naniwo nekuti vanhu havachabhadhare mari kukiriniki sezvaimboitwa makore mashoma apfuura danho ravanokurudzira.
Kudhara ndichiri kusvika vaibhadhara madhora dhora ndii then vegovernment introduced what we call result based fund RDF.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMatebeleland North iro riri panhamba yechipiri pauwandu hwevanhu vanorarama neutachiona hweHIV munyika vadhingane Ncube vanoti nzvimbo dzinowanikwa mishonga kana kuongororwa dziri kure nevanhu zvakanyanya. Vancube vanoti kugara mumwe ari kwake mumwe kwake kwevanhu vanenge vakaroorana kunowedzera kuti vanhu vaite shamwari dzepabonde dzakawanda zvisingakurudzirwe.
Mareserva kwacho challenge that we have ndeyekuti hatizonyanyi population iri kumareserva haizonyanyi kuwana rubatsiro intime kumahealth facilities. Mahealth facilities anenge ari kure kuzowana rubatsiro HIV testing is one of the key ones.
Izvi zvinopigirwa nemukuru weNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu reRupane muzvari pakimusa moyo avo vanoti dunhu reRupane rine mawadzi makumi maviri nemasere asi rine makliniki gumi nemana chete.
So Lupane district tine mawadzi 28 but we only have 14 my health centers. So vanhu vanofamba long distances.
Mumwe wevakatanga kubuda pachena kuti vanorwara neHIV and AIDS munyika, amai Chendai Westerhof, vanokurudzira madzimai zvikuru vekumaruwa kuti vanoongororwa kuti havana utachiona hweHIV here kana vave nepamuviri kana kuti vachida kuita pamuviri.
Tikasambe takashinga tikasire kuenda pamushonga kana taona kuti tane kana tinga kuita nhumbu.
Mukuru mubazi rinoona nezveHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti zvose zvichagoneka vachiti vagari vemunharaunda ndivo vanofanirwa kutungamira munyaya dzekurwisana neHIV and AIDS munzvimbo dzavagere. Dr. Madzima vanoti mari nezvikwanisiro zvinofanirwa kupiwa vagari venzvimbo kutsigira dingindira reWorld AIDS Day regore rino rinokurudzira kuti nharaunda dzitungamire kana kuti let communities lead.
Saka ngava vanopiwa mari netechnical support vange vachikwanisa kuimplementa maprograms mumatunhu avanogara.
Zimbabwe iri kuwana rubatsiro munyaya dzezveHIV and AIDS kubva kumasangano akawanda nenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira America. Gore rino chete Zimbabwe yakapuwa mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni mazana maviri nemasere kana kuti US$208 million neamerica sekutaura kwevakafanobata chigaro chemumiriri weamerica muzimbabwe kana kuti US embassy charge dear affairs amai Elaine French.
Today, thanks to decades of support from PEPFAR and other donors, communities and host government efforts, Zimbabwe has turned the tide for millions of people living with HIV.
Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 miriyoni vanonzi vari kurarama neutachiwana hweHIV munyika yose uye miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vanonzi vari pachirongwa chekunwa mapirisi emaARVs. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika. Takatarisa sarudzo dzemabyelections dziri kuitwa mangwana. Nhengo dzeCCC dziri kutsigirwa navaNelson Chamisa dzichinzi nedare reHigh Court hadzisi kukwikwidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Zvungwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabyelection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Taboka Ncube. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ona mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama ballot papers azabe ekhona endaweni ezikhutshwa ukhetho lwama by-election kusasa enamabizo amalunga alo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kweleSouth Africa bengela maphepha iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBindura wasalamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethesa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa osebulele ilizwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengela maphepha. Phakathi kwalaba bantu biwa kulabantwana abamachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba lolizwe Dube owenhlanganiso ye Progressive Zimbabweans in South Africa.
Into esijabula kakhulu singasizizwalwane zethu zaseZimbabwe sijabula kakhulu kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu abebhekele ukuthi uzojabula labantu bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengela maphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya basuka ngokudubeka bengiyabanye abala maphepha bangaba elokungena eSouth Africa zothola abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho la emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo ethu lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengela maphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi lesukuba bengabanye abajonjiweyo nxa abazali ebengekho ukubona njani lokho?
Hayi, mina kangiboni ukuthi abantwana bengatshontshwa iminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha. Ngezinye indlela lokho yokucindezelwa lokho okwenzakalayo. Ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umusemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kulelungelo ukuthi ubona uma ukuthi webabamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi okay, le nto le eyenzakala asiyifuni, angcono ubuyele labantu.
Abanye ngabathi hathi iSouth Africa ayila a problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba ipassport siyadula manje. Ipassport lethe yona le umuntu abeyihola ngaphe South Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yi-president yethu. So yikho abantu sebezobuya ngama-border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe ipassport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso ye Progressive Zimbabweans in South Africa obexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg. Ngulo wesilisa weBindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa usebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa uMnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act obuyinto ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kamuyi uRobert Mugabe. Untukile inkomo yeStudio 7 uxoxele lunga leTRIPC uMnumzana Sweden Chiroza, yena othi ukubotshwa lokho kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho sokwenzakala yinhlamba, yikuyeyisa abantu, ukuthatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Kwakuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku loDabengwa ababotshwa bengelamacala, uMnangagwa engu-Minister of State Security, abantu babotshwa iminyaka eminingi, kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bengeniswa entolongweni bengelamacala bengaqinisanga njalo kungelasigwebo. Nawu nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu yakhuluma yena ethi kwehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, okutshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, kadidisanga phela umuntu ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguye yena lo uMnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo uMnumzana Chiroza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa mahlayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi yi-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuhle kutshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethwandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa esikubona yikuthi osokwenzakala yikuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlala ejele mahlayana kungelacala eliyabe likhona. Sisho ukuthi sesiyizigqili zeZANU-PF, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bethi nguLumumba kodwa wayokhulula. Nje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, usithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukaMnangagwa ngundoda kusadalala abantu babanjwa ngamandla.
UMnumzana Sweden Chiroza ngowebandla eliphikisayo ele-TRIPC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Believer Gawule.
Umuntu ephula umthetho uyabotshwa, kungakhathalekile ukuthi umthetho lowo obusayo uMnangagwa kumbe obusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lilemthetho yalo. Kodwa-ke mina into emangalisayo kubona amagqwetha nalawa anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa, umthetho nalolo khona kangaanosuswe kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalolo ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe, yikubona umthetho kathesi kulelokuze nomthetho okhona ovike even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe esesihlalweni, ngokunjalo yimthetho yelizwe leyana ngoma.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hathi ukusola uMnangagwa siyo nhlamba, ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisana. Freedom of expression. Umuntu kumele express ngendlela afuna ngayo kukhona kusekelo sombuso seneso. Ungathi iZanu PF kumbe ukusola iZanu PF ngalokho lalokho ayisho ukuthi udalicana. Ungasola even umongameli, even emaralini lento yawuzwa abantu be-addressa besithi hayi umongameli ye sehlulekile lapha nalapha ingane inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani. Mina angikholwa ukuthi kuyikho khonoko kuphela ukuthi khulume wathina umnakaba ehlulekile. Sekukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwayo ikuthethisa umongameli. Kule nto enzela yona nkomo akula kuthethisa lapho. Ngumuntu osayo laye osola olezinto yakhe ngayo umongameli sengingubo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe kodwa-ke ukuthi nxa esebotshwa ubotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho enilela obambophayo kulokhu nye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuthi nxa esesiyafika ekhoti nxa yenala cala athethisanga wafika bamkhulule ekhoti ukwakaqala kuma umuntu oyizendayo.
Ngokutsho kwamagqwetha iyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo ukuthi umnankagwa uyehluleka njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo sebebaningi sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola umnankagwa ukuthi uyehluleka baningi sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ukuthi ngingayi-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa sehlulekile ukuthi sokuyiZanu PF yehlulekile lapha kodwa zange ngibone umuntu obotshwayo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZanu PF. Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu, ukugebha amagodi lokunye, kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi, izulu lingakaqali ukuna njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech seMathebeleland North, uMnumzana Dumisani Nyone.
Okomqanda kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka obe elimini kumbe leminye nje iminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi iphuze ukuthola izulu. Khathesi abantu abaningi sebehlele sithi yindlala kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyalikwenza ukuthi liqalise libuye likhambe lithi selisiyabuya kwesinye isikhathi sibe sesithi hhayi lapha kube yi-fall start but kathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo eziningi ezinjengabotsholotsho onkayi olusane omango ulilima ngapha kusiyegwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala liyena litiwa lihle ligeleze lingene emadamu kulamachili izifuyo zibe sezithole kunaphi pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikhele sizinathise inkomo sizikhelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kuponje amanzi okuthi izifiyo zethu zithole ukunatha. Emadini lapha kusela lutho kungasela lutho nje emadlelweni sokudinga ukuthi abalimi aluka kuvuma sithenge utshani sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama 2 kg 3 kg nenkomo ukuthi zithile kuze kuyefika isikhathi ezulu likhalisa ukuna sibe sesikhulekele ukuthi lipete libuyile singakadluli o 20 December kona phalile selisewuke.
Abanye ngabathi bona ku singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili lapha.
Okunye ngidinga ukuchazise ukuthi nxa liphuza ukuqalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudepha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkabi lokhu esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yikhiphi isikhathi kade izulu lingazi.
Lo ngumqondisi wogada lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritex eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina omeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheji likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho kuthi abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bangahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo, ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na.
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhubeke. Osokuqakathekile ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla bongu-2 okwenza kudingakala ngabantu abangaba ngomlandankunzi. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatotozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe okubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye United Nations isithi yona kungaba lodubo laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo engaqhubekela phambili, esithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube nenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma betshayiwe abayi befele ngemva kwezikhathi bakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzele. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ngokuphindisela. So ngibona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane ngoba abafele nabafowabo izihloko zabo labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babuleyo kakundulukuthi sengokukhohlwa ngakho nje khangele eceleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota, ama-ballot papers, azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election lokusasa azabe lamabizo amalunga alo, njengoba selikhweze e-Supreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelo we-Triple C uMnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edale lephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota angela mabizo abe triple C axotshiswa ePhalamende nguThabangu. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze le ntatheli zindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Promise Mphananzo uthe ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azabe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo weZek uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukuba nakudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edale lePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Jabangu. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba owe-High Court izolo sisekele isicelo sikaJabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by-elections bekungela bizo likaMnumzana Munyaradzi Phibione kufa kutizwi obengummeli wemabhukuta fara izolo kodwa namhlanje beselikhona okutsho ukubana kasenelisi ukuncintisana loMnumzana Scott sakuphanya owezano PF. UJabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama lika kufa kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale ele-National Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezenhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi nxa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi owe-High Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edale laphezulu ele-Supreme Court yonke into kumele ihle ime andibana idale laphezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabeZek lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikucindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by-elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale ele-National Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMavukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengola Magwegwe, Bite Bridge West, Nketa, Nempopoma, Mzilikazi, lamakhansela alishumalane. La nxa abe-CCC besithi konke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezano PF. Bona ke abezano PF bahlala bekulandula lokhu besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edale lePhalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belisana bona ngokwabo abe-CCC.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to four. Waza Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi ogcile kumdumo kamasthandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa noNtungameli Nkomo owe Studio 7.
Ngiyakuthi komthakathi nje ngesitudio sethu esifanele lathi mina ngikhamuka esigodini ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi lana kobulawayo emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-album engesihloko esithi uhlaka engengoma ezimpheli
sihlakanjalo ebona amandla kwamandla.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kini kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethiyona 0761803166. Ibhothamanzi uzongithola lapho, ngixhumana nawe sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo. Okwamanje ngise-South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqala ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapoti impela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu, siyakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi nawo ugcine nagcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu, sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
How
Sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizathola njalo nimhlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lama-by-elections olwenziwa kusasa, kanye lokuthi ibandla le-TCC lithatha manyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.